Makwikwi aya asimuka paine mibvunzo yakawandisa kubva kuvatsigiri venhabvu vatarisa mamiriro akaita zvikwata zviri mugungano rePremier Soccer League mwaka uno. Nyaya yanga ichingotaurwa nezvayo ndeyekuti ndiani achatora mukombe uyu uyo uri mumaoko eFC Platinum parizvino. Vakawanda munhabvu kusanganisira vakudza ibere vanoti hapana chikwata parizvino chinokwanisa kumisidzana neFC Platinum.
Platinum FC ndo yandiri kuona kunge iri consistent because inini kunyika yeZimbabwe maliga apuraesa ndikuona kunge iyo ndeikuramba ichidzokorodza chiramba ichitamba matambiro anomeka sense. Saka inini ndoramba ndakabata Platinum FC.
FC Platinum kana kuti kugona kunenge kudada yacho yasimbisa ushacha hwayo nekurova simba bhora 2-1 muNational Sports Stadium nhasi masikati. Vamwewo vakaita savamisheki jambi ndivo vanoti kugona kunenge kudada ichamiswa nemagreen machine avo eCapes United.
Capes gore rinoiri tagadzirisa zvedu. Last season taitambura tatisina financial backup yakakwana. Gore rino tagadzirisa zvedu taane mari. I think gore rino tokwanisa kutora iri league.
Makepekepe ari kuvhura musangano mangwana neManika Diamonds muNational Sports Stadium zvekare. Vamwewo ndivo vari kutarisirawo kuDynamos neHighlanders dzichakwakuka kubva muhope dzotorawo mukombe wakakosha uyu. Dynamos iyo yarova hwange 1-0 muBaba Field Stadium iri kuratidza kuti mwaka uno yakasimba zvokwanisa kurwira mukombe. Highlanders kana kuti Bosso iri kutamba munhandare imwe cheteyo yeBaba Field Stadium mangwana neZPC Kariba. Asi murairidzi weManika Diamonds Jairo Stapera anochikwata chake chakagadzirira zvakasimba zvekuti mwaka uno hakuna chakanaka.
Kana tavumba chikwata chakadai munhu wese anova nechido anenge achitarisirawo kuti tive tinokohwa pakakura steret. Naizvozvo nesuwo tine chivimbo ichocho chokuti tichafanira kuti titambe chaizvo tikohwe pese patinokwanisa kukohwa kuitira kuti kekupesera kwegore munhu wese anenge aine rufaro.
Asi vaongorori vezvemutambo uyu vanoti FC Platinum inofarira kusunga dzisimbe nekuti Chicken Inn neNgezi Platinum Stars dzakabaka moto uyezve dzakarongeka mumatambi nemuutungamiri. Okuwo murairidzi weHerent House kumbirai muti wekuziva haasi kuvimbisa huchi nemukaka asi kuita zviri nani kudarika chinhano chegumi icho vakapedza vari mwaka wapera.
Tarisiro ndeyekuti ndipfuure ndiite zviri better than zvandakaita last season. Ndikatarisawo last season yedu yakanga isina kunyatsokumira zvakanaka.
Mimwe mitambo yasimudza nhabvu yemwaka uno nhasi yapira seizvi: Blue Chiefs 1 Ngezi 1 Shesham 0 Chicken Inn 0. Mumwe mutambo wevhura muromo wemwaka uno ore muGibbo Stadium mangwana pakati peTriangle neHerent House. Mune imwewo nyaya yemutambo, shasha yetsiva yechidzimai kuda kwache Chiwandire anga ritarisirwa kupinda munhandare Manheru ano kuMexico, uko anga achitarisirwa kurwa naYemilet Mercado weMexico kwekare mumutambo weWorld Boxing Council Super Bantamweight weBande reGoride. Izvi zvinoitika chete Manheru ano kana chikumbiro chekamba yaChiwandire chekuti mutambo uyu uendeswe mberi charamba kutambirwa. Chiwandire anga ari muMexico City nhasi mangwanani umo anga tarisirwa kusimuka akananga kuguta reChihuahua uko kwakarongerwa kuitirwa mutambo uyu. Chikwata chaTake Money chaida kuti mutambo uyu uendeswe mberi chichiti vakanonoka kusvika kuMexico kuti Chiwandire awane nguva yekujairira mamiriro ekunze enyika iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.